Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 4 Gumiguru 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano recombined Harare Residents Association rinoti guta reHarare rakavakwa kumusoro kwenzvimbo dzinobata mvura, izvo zvichagozhesa kugadziriswa kwedambudziko remvura. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinorumbidza Amnesty International mukuendesa kwaro kuAfrican Union dambudziko rekuchorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Mutauriri weParamende yeAmerica vaKevin McCarthy vanobviswa pachigaro ichi nenhengo dzebato ravo reRepublican Party. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vari kukurudzira kanzuro yeguta reHarare kuti rikasike kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura pamwe nokusatakurwa kwemarara kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere chekorera icho chinonzi chave muguta iri. Kanzuro yeHarare nezuro yakabudisa mashoko ichiti kune vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi mumisha yeHopley Zone 5, Stone Ridge, Southlands, Granary neAdbeni Mbare. Studio 7 yakundikana kubata meya weHarare vaIan Makone kuti tinzwe maonero avo. Mukuziya nyaya iyi tabata mukuru wesangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili, tikatanga nekuvabvunza kuti chiiko chinokonzera dambudziko remvura muguta reHarare gore rega rega.
Dambudziko ratakaona sesangano recombined Harare Residents Association nderekuti pakatovakwa guta reHarare tingati ndo pamwe pakandiitingati pakaratidza udera, nechikonzero chekuti guta reHarare rakavakwa kumusoro kwemadhamu anopa tingati Harare mvura. Saka kusviba kwemvura kunove kunoitika kumusoro kuno tingati muHarare, mvura iyoyo inozowanika zvakare ichienda kuzasi uko yakasviba. Izvozvo dambudziko iroro dambudziko ratichatogara naro kwemakore akawanda. Mvura iyoyo inozobva futi kuzasi ikoko kukoko ichikwidza kumusoro kuuya kuHarare. Tikati mvura iyoyo inenge kunana Lake Chivero, kuLake Chivero kwakuzasi tikando pachungu yanoti downstream. Saka naizvozvo idambudziko hombe rekuti dambudziko iroro ndekuti guta rakatovakwa pamusoro panoti patumwa nonzi headwaters, dambudziko rakavakwa kumusoro kwenzvimbo dzinotipa mvura.
Nyaya iyi yoitwa sei vaAkili?
Iye zvino yave nguva yekuona kuti pavakwa mamwe madhamu matsva anotipa mvura. Ndofunga nyaya yekunzi kunzi kunzi taitotarisira kuti zinwa yange ichinzwa kuzi zinwa yaakuita kuti kunzi itipe mvura, yaakuita kuti muda itipe mvura, yaakuita kuti kwamusame kubuda mvura. Ndozvimwe zvatinge tichitotarisira tikati ndo dzatingati kuti news dzatinenge tanzwa tochiti ndo basa rezinwa iroro rekuona kuti madhamu avakwa. Izvo zvokuti nzwa kuti zinwa yazoita kuti yazopinda kukanzuru yazodai yazodai, izvozvo izvo tingati zvimwe zvacho zvinotozokonzera nyonga nyonga kazhinji kazhinji. Asi dzimwe nguva kana tikati zvandatombotaura pekutanga kuti tinge tine tarisiro kuti ushandira pamwe hwakanaka, uyezve asi vanhu munhu wese ngaaite basa rake sekutumwa kwaakaitwa. Ibasa reruzinwa rekuona kuti madhamu avakwa, ibasa reruzinwa rekuona kuti macatchment areas ava anochengetedzwa kupfuuridza nei apa manyamasadzi subcatchment kanzo, ibasa reema rekuona kuti mdzizi hadzi kusvibiswa. Saka isusu ndobatarisiro redu kuti munhu ngaabate paanofanira kunge achive nobata, kana kuti mabando ehurumende ngaabate paanofanira kunge achive anobata kuti zvinhu zvee zvinoita sei zvinhu zvinogadziriswa. Nekuti chikonzero chekuti tikaona kuti mukaona kuti dambudziko ratakatarisana naro apo pazinwa payakambotora nyaya dzemvura muHarare, takaita problem yechirungu painoti centralization. Centralization inoita kunge zvakare yaakurwisa tingati principle yedevolution. Nekuti ezvinoizvi tingati Bumburadum Temu chapter 14, notara pomotro maringe, net devolution to talk paradro kama simba, kuma local authorities. Saka ingerita through you kuna kuti atukuzona urumende kumsuru shakare, inge inuita shakunge ya kuya, kuzoita mabasa ema kanzuru. Azizona giza nitko zirukus notanga kurukisa, kana pachunga to militating against devolution, yo yakanyo constitution.
Saka tarisiro yenyu ndeipi, chii chamunotarisira panyaya iyi vaakili?
Itarisiro yedu kuti isusu, tingati ungava ungati ushandirwa pamwe yatingati pachirungu inganzi coordination, ndoine yatinge tichitarisira kuti imeneitika, kwete kuti vava vanowaudzira zvekuita, tingati ndozvimwe zvinhu zvinopedzisira zvaakuita kunge zvinounza dambudziko, asi sekutaura kwataita zinwa basa rayo ndirokuvaka madhemu, zinwa apa manyama ndirokuona kuti catchment area iyo yachengetedzeka, ngavachiita basa iroro kuti catchment yelekichivere ive inochengetedzeka, izvozvo vakaita basa ravo nemazvo. Tingati ndozvimwe zvinokwanisa kuti zvino zvinoita kuti matambudziko emvura ava anoderedzeka bati asi sekutaura kwataita kuti dzimwe dambudziko ratasangana naro ndirongoto Lake Chivere yakavakwa kumusoro yakavakwa kuzasi kweguta reHarare saka zvaizvo tsvina dzese dzirikungodzika dzichienda kuzasi ikoko zvichizokonzera tingati pamwe rinotipa chirungu water pollution mvura iyoyo zvakare yechive inodhura kuchenesa zvakare ichingoyeri mvura yakasviba zvichikonzera kuti mvura ive inoita shoma uyezve nyaya yekunge yatatombotaurai kuti kanzuru basa rayo ndekuti mapaipi kana kuti mbombi dzinofamba nemvura dzive dzinochengedzwa nekuti mvura iri kudhouka nzvimbo dzakasiyana siyana isingaite sei isingave inoripewa izvozvo vakaredusa tingati chirungona mafizical losses kana kuti mvura inenge ichirasika iyoyi zvinotibatsira zvakare kuti mvura ive inoita sei ive ino improve kana kuti zvive dambudziko rinoderedzeka.
Avo vange vari mukuru wesangano recombined Harare Residents Association va Ruben Akili vari parunare kuHarare ne Studio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rasvitsa chikumbiro charo kusangano reAfrican Union richikurudzira kuti African Union imanikidze hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Mukuru weAmnesty International muHarare muZimbabwe Muzvare Lucia Masuka vanoti hurumende yavaEmmerson Mnangagwa yakatadza kuzadzikisa chivimbiso chayakaita chekuchengetedza nekusimudzira kodzero dzevanhu.
Rataparura peAmnesty International rinobudisa pachena kuti hurumende yeZimbabwe ichitungamirirwa navaEmmerson Mnangagwa yakatadza kuzadzikisa vimbiso yayakaita mugore ra2018 yokuti ichateerera zvichemo nenhunha dzavanhu ndokuramba ichienderera mberi nokumbunyikidza nokutyora kodzero dzevanhu senge zvaiita hurumende yaitungamirirwa navaRobert Mugabe. Mugwaro iri tatarisa kutyorwa kwekodzero munguva ya2018 kusvika pakutanga kwegore ra2023 tichibudisa pachena kushandiswa kwakaita mutemo tsimbiridza nokumbunyikidza nokutyora kodzero dzavanhu kunyanyanyanya avo vaitsoropodza hurumende zvakasakisa izvo kuti vamwe vaidawo kuti vange vachitaura kana kutsoropodza kana kutaridzira vahe vachifya kuti vanosungwa uye kana kuvharirwa muturongo. Tinobudisa pachena kuti vaMnangagwa pamwe chete nehurumende yavo vakarasa mukana wokuti vagadzirise huipi hwanga hwaitika mumasure bati ndokuenderera mberi vachitsikiridza nokutsimbiridza kodzero dzavanhu. Tabudisa zvepachena kuti pakataridzwa kuti papasina chido chokusumudzira nokuchengetedza kodzero dzavanhu izvo zvakaita kuti kurambe kuchiitika kurwiswa kwavanhu kurohwa kwavanhu nokutapwa kwavanhu panguva iyoyo. Taataridza pachena kupfurikidza mugwaro iri kuti mutemo wakasashandiswa zvakanaka uchishandiswa iwo kutyora kodzero dzavanhu kusunga avo vakaita sevatapi venhau vaida kuti vataure zvisina kunaka zvanga zvichiitika mukati menyika kana kuti vaitaura panyaya yehuori.
Avo vanga vari mukuru weAmnesty International muZimbabwe vaMuzvare Lucia Masuka vachitaura vari muHarare. Nano yakatorwa neAmnesty International yekusvitsa nyaya yekodzero dzevanhu vemuzimbabwe kusangano reAfrican Union inorumidzwa zvikuru nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum. Vakafanobata chigaro chomukuru wesangano iri vaWilbert Mandinde vanoti Amnesty International yaita zvakanaka nekuti nyika dzemuAfrica dzinofanirwa kugadzirisa zvinonetsa mukati madzo.
Vahwande, Zimbabwe yagara iri matinoti pachirungu muglobal village. Tinogara nevamwe vatinotyidzana navo, tinogara nevamwe vakatikomberedza. Isu tagara tiri muAfrica munyika 55 tiri memba zvakare zeZimbabwe yeAfrican Union. Nokudaro kana tiri memba yeAfrican Union nekuti takasaina African Charter, tine zvinotarisirwa kuti nyika yedu iite mukudyidzana kwedu nemukugarisana kwedu anevamwe. No, zvaitwa neAmnesty International zvinhu zvakanaka chose, kuti at the moment timbochema nevamwe vedu vemuAfrica. Kwagara nguva ndefu kupomerwa mhosva dzekunzi vanhu vanotanga kunotarisa maWestern countries nevari kune dzimwe nyika vachisiya vanhu vemudhuze. Saka Africa, Amnesty International yagona kuenda kuAfrican Union.
Sei muchiti Amnesty International yagona vaMandinde?
Nekuti kazhinji kwacho kunogara kuchitaurwa nyaya dzekunzi African solutions for African problems. Saka heyo Zimbabwe ichokwadi here chatofanira kubvunzana kuti tine maAfrican problems. Zimbabwe kana tikabvumirana kuti maproblems tinawo, tikabvumirana kuti vanhu vakarohwa, vanhu vakasungwa, vanhu vanoshungurudzwa, maabductions akawanikwa before and after elections, ena nhasi tichiri kuramba tichinzwa nezvinhu zvakadaro, zvinhu zviri kuitika, zvinhu zviya zviya zvinenge zvakakosha kuti zvive zvinhu zvinoozizewa neAfrican Union sebaboka roona kuti Zimbabwe ingabatsirwe sei kuti tigone kugarisana zvakanaka, nekuti zviri kuita sekunge muno muZimbabwe macho tatozvitadza pake zvedu. Saka hongu zvinhu zvakakosha kuti African Union boka resadak pamwe chete nemamwe mapoka anosanganisa reAfrican Commission for Human and People's Rights aonekwe achibata munyaya dzekodzero dzevanhu.
VaMandinde, ino African Commission yakakosha zvakadini munyaya iyi?
African Commission yakakosha zvikuru nekuti kuAfrican Union ndiyo yakapiwa chiga chekuti ione nezvekodzero dzevanhu. Saka zvinhu zvakakosha kuti African Union itarise kuti zviri kumbofamba sei muZimbabwe. And sekusanangura kwandichaita, ine chimwe chiga chakakosha nekuti ine musangano uri kutouya manje manje African Commission iyoyo. Asi sadhaki zvakare, nekuti kandivoka vakatikomberedza, ndivo vatinodyidzana navo, ndivo vanhu vedu, ndivo vanoziva nhamo dzedu, ndivo vane mudhuze muri kunyanya kutizirwa neavo vanenge vatiza vaona kuti zvemuno hazvichaita mushure mekugaidza varohwa zvokuti vanosvika kuti vanourayiwa kana kuenda kunotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Saka ivowe sadhaki, nekuti our problem will end up being their problem as well. Zvive zvakakosha kuti vauye vatibatsiro muno muZimbabwe.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hurumende mapurisa anoti kusvika nezuro manheru chirongwa chavo cheTame the Traffic Jungle Operation, icho chiri kuitwa mukuedza kuti vatyairi vatevedzere mitemo yemumigwagwa, vasunga vanhu vanosvika zviuru makumi matatu nezvina kana kuti 64,000. Mapurisa anoti vazhinji vakasungwa ndevemota dzinotakura vanhu zvisiri pamutemo kana kuti mashikashika. Vamwe vari kusungwa nechirongwa ichi vamwe vari kusungwa nechirongwa ichi mahwindi nevane mota dzisina mitero. Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru weZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliath kuti tinze maonero avo.
Chirongwa chiri kuitwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police hachina kuipa. Dambudziko riri kuzongouya nderekuti zvifambiso zvishoma muguta reHarare. Izvi zviri kukonzerwa nezvakawanda.
Sezvipi vaGoliath mungapere muenzaniso ipapapo?
Chekutanga, kushayikwa kwe National Transport Policy yakati tsvikiti inobata nezvofamba kwakanaka kwevanhu muguta reHarare nemamwaguta. Dambudziko rezvifambiso harina kutanga nhasi, ragara riripo. Vamwe vazhinji vanotokwirawo marori, vamwe vanotokwira zvipipipi, magofas kana mapirate taxi anozikanwa nezita rekuti mushigashiga, kuti vanga vachienda kubasa nekudzoka kubva kumabasa vachienda kumba.
Asi kamushikashika iwoyo, vamwe vari kuti une njodzi uri kutosungisawo futi panguva idzo dzinedzi.
Idambudziko gurusa. Mota dziri kutakura veruzhinji dzakawanda muongoro yataita imota dzevanhu vakazvimirira, ndingangoti mota dzemapuraivheti. Mota dzemapuraivheti dziri kutakura vanhu vakawanda. Mota semuenzaniso marori, mamota dzemhando yemawishi, mahonda fiti nedzimwewo dzemapuraivheti vari kutakurawo vachiita kubatsira vanhu kuti vanga vachienda kudzimba.
Ivo vedzimota ava vamuri kutaura vanenge vachisungirwawo kuita zvipi kuti vamire mumaringe nemutemo?
Inyaya yekuti mota dzinofanira kunge dziri compliant. Nyange pakaitika tsaona, vanhu vanokwanisa kubatsirwa neinsurance. Kechipiri, nyaya yekuteerera mitemo yemumugwagwa. Vazhinji vari kutakura veruzhinji vari kutyora mitemo yemugwagwa. Izvi zvinozopinza vanhu panjodzi. Vamwe vanenge vachivhara mugwagwa kuti dzimwe mota dzisapfuure. Vamwe vachimira pavanoda vachiita madirejijinya. Izvi zvinokonzeresa tsaona zvakare.
Kurudziro yenyu imi sevanhu vanofambawo nemabhazi nemichovha iyi yochiti kudini?
Guta rinoda kunge rine mutemo, vanhu vachitedzera mutemo. Mumwe nemumwe anozvifambira anga achifambawo zvakanaka, dzingave mota, vangava vanhu. Zvinoita kuti vanhu vachengetedzeke panyaya dzekufamba.
Avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliath vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, bazi rehurumende reEnergy and Power Development razivisa hurumende kuti rinoda mari inoita mabhiriyoni 12 emadhora ekuAmerica, $12 billion, kuti rigadzirise zvose zvinodiwa kuti zvienderane nezviri mune dzimwe nyika. MuNewZimbabwe, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakaudza paramende kuti vanoda kuti bhiri reprivate voluntary organization iro rinozivikanwa nerekuti Patriot Bill ripasiswe kuva mutemo mukati mechikamu chekutanga cheparamende. MuNewsday, mwana wechikoro ane makore 15 wepamuzilikazi High School ari kupomerwa mhosva yekuedza kuuraya munhu mushure mekunge atema nechitina umwe mudzidzi mumusoro ndokuzomubaya nechigero. MuNewsday makare, vanhu vana vemumusha uri padyo nenyamakate munzira inobva kuHarare ichienda kuChirundu vakamiswa mberi kwedare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekuba michero pakange pakudubuka imwe motikari. Muchaneta shoko, Marvin Kachingamire, Rita Marigachando naElden Dlovu vachadzoka kudare redzimhosva musi wa12 mwedzi uno waGumiguru. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Masera masera sevanhu nestudio, ini ndine mubvunzo zvangu. Mubvunzo wangu uri pakuti naimi maminista munoda mapurasi amuri kutorera vanhu, vanhu vogara kupi? Inga mari muri kudya wani? Dzimba muHarare mune 10, 11, 12. Kumachidi kusiyawo mapurasi evanhu avagarawo zvavo. Asi mukaona kangomakoririsa, ziyai kuti kakuda kuparuka.
Aiwa aiwa, tinotiona urombo, tinonzwa urombo chaizvo nehama dzadzimwana Filipi Changwa weZanu. Ivo vanhu vachozvivari veZanu waka futira zizanu tine urombo ya urombo chaizu zichaita zvakanaka kana nyika yasununguka kaina kusununguka tinongo chema nemi tutida mawana pombu kugara parinani mugari nemuri dzenyu zvakanaka zvichanaka ndimurambi pajobheka
ndimi kambaita yutika ezalupefu mechiuraya vanhuka nechiti makatora mapurazi mazvona kuti zvamaita manje pamavhoti zvazvisingaiti makupisirwa dzimba manje mapurazi mamazvinzirarire murafiribhiji yangu ndezvokuti musvunure muzobhekisa vhoti ndakakudza tisai pana vachamiza makaramba zvizvi munogara kupi munotitakuti hatinotakubuseka tisikuseka but ziva pekuisa vhoti ziva pekuvhotera ndakakudzai kuti isai pana vachamisa makakudaisa pazambevhi makawina pisirwa dzimba tishopikai
izvi ndezvezve zvatairambira zanu pf izvi izvozvi izvi ndezvi zvataiziva ndezvichaitika izvizvi tarisai muone zvine zvinhu masapotas ezanu pf iyi yakuenda lithium ine usiku ya iri kulodhwa neusiku haikona zvokutamba achilodha achitakura achienda naye kunze kwenyika andobona ndo zvatairambira munangagwa izvozvi ndo 5 years aiti aiwa ndakapedza 5 years apandobva ndamira ndozvi zvaita izvi zvandiona lithium ese masaga ese ari kurova pasi ari kuenda saka iwo chimbozvifunga kuti achaita mari yakaita sei vanhu vezanu pf aiwa vanhu vezanu pf aiwa hatinyatsonzwananei saka iwofunga kuti apa 5 years dzichipera lithium inenge ichiripo here iritorwa neusiku ya mudhara aritorwa neusiku pakati peusiku ichitakurwa havasitorara vachitakura kamuchifunga kuti no zanu pf taingoivenga chete izvo zviri kuitika izvo lithium iri kutakurwa neusiku iyi pane pakambotaurwa here kunzi no izvo tatengesa gold yerede mari yakati tatengesa lithium mari yakati zvinongotorwa muchiri mari imemo muchizizi hapana hana zvinomboburitsa kana mabhajeti enyika chacho hapana zvinomboburitsawo nzi no tatengesawo zvakati zvakati powo mari yakati saka ipapo ndipaunoona mo munhu achingosapota zanu pf achingoti idhipei unoshaya kuti idhiwa chii chanokuitira chaa chaicho ayo lithium iri kutorwa iyi ichienda kuchina ichienda kunyika dzikuru ichitengeswa ikoko ichiendaona nadubai
hapana asingazvizivi here kuti teibva mumaelections dhora obviously rinotomboshaya simba rezimbabwe kuti vana vezimbabwe muganduke kamutaiwa gavhumendi yashata vakaudza wanira masouth africa kuti kaita kuti katijairira ipapo randa tinoriwisa within 30 minutes anonga amarara even chero vakada kuriga randa anoita mapepa pasina 2 days asi zvisinei hazvo chandaikurudzira hangu ndechekuti vana chamisa nemaopposition party vamwe mobatana negovernment iripo moonera pamwe kana muine shungu nevana vezimbabwe economy yofamba sei foreign currency mopinza sei ndo zvatatotarisira kuti pamwe ndo zvamungachaita pari zvino kwete zvenyu zvekuti hatiendi kuparamende todo kuvhara mabhodha yee zvakadai zvikazodai yee haakoni kutonge nyika
vanoti vekuchinhoi wapisirwa dzimba wapanyirwa dzimba vachiti takavhotera zanu zvinoi kana chitauro kuti zanu haitiba zanu chiororo zanu iri kutyora kodzero dzevanhu vanhu vanofunga kuti tiri kunyepa navo vaakuchema vainyengedzwa nemachikeni ini angakaora izvozvo zvavakuchema vhoti yavo yavakavhotera pazanu ka ndiyo yavaida mazanu zvakaita zvakapfuura saka izvezvizvi wakuchema chii faraika chifaraitoni kana tichitaura kuti zanu haina kunaka zanu haina basa nemunhu ine basa nemunhu kana ichinge yakuda kuvhoterwa wakupa vanhu machikenii
vana vezimbabwe hapana kusiri kufa aiwa angatipinde mumarodhi tiratidzire nyika yese izvi tikara mutakada izvizvi tinoamba tichingobirwa zanu ichingoziva kuti tikavabira tikavachidzira tikafuura vanhu vaviri vatatu havazoratidziri futi isu chatinofanira kuita ndechekuti tinongondozivisa mapurisa toda kuita kuratidzira tichitsutsumwa nenyaya yemaelections akabirwa nekuti munangagwa anoisa hama dzake mukabhineti neshamwari dzake izvo tinofanira kuzviratidzirira izvozvo nekuti tikaramba takapeta maoko zveshuwa zanu haimbozofi yakasiya masimba veriuyo hapana kusiri kufa kuregera tichitwa tinotya kufa kudai muzvipatara musina mushonga ndokutofa kwacho ndokutofa kwa hapana kusiri kufa saka ngatiratidzire zveshuwa vedu wei tikunde miedzo yezanu iyi zanu yatinetsa ndini joma pajobhera
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bato Republican Party muAmerica nezuro rakavhotera kuti mutauriro weparamende yeAmerica webato ravo vaKevin McCarthy vabve pachigaro chekuva mutauriri weparamende. Izvi zvinotevera kukakavadzana kukuru mukati mebato iri pamusoro pegwara rinofanirwa kutorwa nebato iri. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni kuti vatudze matangiro egakava iri mukati mebato reRepublican Party.
Nyaya yaMakati yakatanga pavakadzwa kuita mutauriri wedare. Vakaedza kutora chigaro ichi. Vakaedza mavhoti anokwana 15 vachiedza kupinda pachigaro icho chocho chiramba. Kusvika vazoita chirangano nevamwe vebato ravo remaRepublicans kuti ivo nevavo vashoma ivavo vanga vachiti havasi kuda kuti vapinde pachigaro vakabva vabvumirana kuti kusvika temu yapera iyoyi yavaJoe Biden bato remaRepublicans raitungamirwa navaMakati mudare paramende raizobvuma kuita zvibvumirano nebato remaDemocrats kuti hurumende irambe ichienda mberi. Saka ndokwakabvira nyaya ikoko. Sezvatakaona nyaya yebhajeti yekuti nyika ino yeAmerica isabvarwa kana hurumende isatadza kushanda zvakanaka nekuda kwekuti Congress kana kuti paramende yekuno inenge yatadza kupa mvumo yekuti mari ishandiswe nehurumende. VaMakati pavakashaya mavhoti kubato ravo remaRepublicans vakazotaurirana nemaDemocrats vabva vaita chimwe chibvumirano changa chirambwa nemaRepublicans. MaRepublicans ari kuti iwo havachada kuti mari yeAmerica irambe ichiendeswa kuhondo dzakaita sekunana Ukraine nezvimwe zvavari kuti kutambisa mari, asi maDemocrats ari kuti mari inofanira kuramba ichienda ikoko. Saka vaMakati vakaita chibvumirano nemaDemocrats ndokubva maDemocrats vavabatira kuvhota kuti vapasise kana kuti vaise bhajeti rechimbi chimbi richangoshanda kwamazuva 45. Pavakaita izvozvo ndozvakakonzera kuti maRepublicans vakanga vamboita chirangano navo kuti havasi kuzodyidzana nemaDemocrats vati aiwa maputsa chirangano. Saka naizvozvo chaakukubvisai pachigaro obhatara ndipari zvino.
Ko zvino Dr. Guni, chinokonzera kuti vanhu vashomanana mubato reRepublican Party vaite masimba akadaro ivo vari vashoma zvinofamba sei?
Chinoitika ndechekuti vanopota vachisandura atingati mapolicies kana kuti urongwa hwemafambisirwo eparamende yekuno. Pavakaita chibvumirano ichocho kuti vaMakati vapinde vamboedza kanokaraka 15 times vakabvisa umwe urongwa kana kuti umwe polisi yanga iripo yekuti spika abviswe pachigaro. Kubvira makare paidiwa huwandu hwakawanda kana tingati majority kuti vanhu vanenge vari mudare reparamende vati hatichamuda. Asi pavakana chibvumirano ichocho nevashoma ivavo vaMakati vakabva vaipa mvumo yekuti munhu umwe chete zvake ari muRepublican aikwanisa kuti hatichada vaMakati kana kwabva paitwa vhoti yekuti vaone kuti ndezvechokwadi here kuti havachadiwe. Ndozvakaitika ipapapa kuti vaMakati vaifunga kuti ivo vachawana maRepublicans akawanda achavatsigira uye vachawanawo maDemocrats akawanda achavatsigira, asi ndotaona kuti hazvisi zvakaitika apa.
Saka iko zvino nyaya iyi yofambiswa sei takatarisa mberi?
Kana tichitarisa pamutemo weAmerica zvino reyakuti iye zvinoizvi kubato remaRepublicans vaakuchitsvaga kuti voisa umwe speaker upi wotoita mavhoti patsva ukowo maDemocrats anenge achibvumidzwa kuti aisewo munhu wavo vanoda kuti aite speaker wedare reparamende yekuno. Asi ivo vaMakati pamutemo zvakare vanobvumidzwa kukondesa zvekare kudzokora kuti vada kupinda zvekare, asi hationi vachibudirira kana vakada kuita izvozvo.
Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC. Ndiri muWashington DC ndinitanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.